Musambo wandinoridza musambo wepasigare mbira music.
Vari kutambira sei musambo wenyu mumamana?
Vanhu muno munyika vari kutambira, asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji, tikangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvi vadiluted, kana tingati wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena. Pesendeji yevanhu vanotambira avo musambo iwoyu ndo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha.
Nyamashi tamabhakure ini nembira takakunzwai kare, matambudziko arimo mubasa renyiri ndaapi?
Tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota mitambo yedu, bhozi ichinyorudza mitambo inonzi traditional music yezimbabwe. Saka machallenji atinosangana nao kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo mutambo wemuzimbabwe, uri mutambo wechivanhu, wetsika dzedu nemagariro. Unotaura tsika dzedu nemagariro vari kushaicho.
Ndaimbokunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi, ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwinawo kumashure?
Pandakakoma maungira 2006 album rangu rinonzi Maungira, ndakahwina namaawadi best mbira. 2007 vanoita album rinonzi Tinamanenja Chifambidzi, pandahwina futi best mbira namaawadi. Chibva ipapo ndipa zvakabva zvabvuma zvembira kategori manama awadi mandanditaura mina. Ndakafamba nyika dzakawanda. Ndakaenda kuUnited States of America, kwa Portland, ndakaenda California, Oregon, Whidbey Island, Washington DC. Ndadzoka ndobva ndazorove ndaenda kuSweden the other year kuti ndivaenge cultural exchange program China, cultural exchange program.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Kune vese vanofarira mutambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira kuchivanhu kwedu kumabira, kungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva, vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato, vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani, corporate functions. You are free to contact me +263 772 211 610.
Tichipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi wodza Friday kudai.
Kambo kanonzi Madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo, kanzichiise maoko kuna zo maoko kuna nhingi wosimudza woisa kuna nhingi kanoita kudetera kutaura zvemadziziwai.
Tichipa kutenda, kutenda kukuru kune vadare vese vatiunganira pane rino dare. Kumbiro kuti mutibatsiro kuisa maoko, maoko kuna vadare vese. Tichiisa maoko kumuyera mwoyo newakumaranda ziruviwe. Chokwadi chinotenda chinoisa maoko vematira machena. Haiwe mweva mweya iwe uri simutoka uende dari kuna zousa manyanga nyadoro mukochavi pamuzunga wedati akarova mvura pana zambeza akati vatorwa pindai mbira ganyire tinoisa maoko chakamire churu chemizwa iwe. Seiwe muyera tuiwe
Ya
Thank you.